Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete, kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare repamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol, zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave maoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete, yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechekuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitare ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananyu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
Saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti mapera acho achafamba sei nokuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyukwa pai zvinenge zvakanyukwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudare umu munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye akakosha zvavo. Chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauri wekomisheni yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vachamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndivo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakunazve mumwe akanominatwa kunze kwavo. Kando chimiro chiripo ichocho.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndizvo kuti kati menyika yose mumawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting. Vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya makandidhetsi akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo, uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocess iwawo, then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vachichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities kukufunga kuti dai mati itoungana kutiende kukanzu tiende kuparlament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kupara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe, izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iyeye, kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresi.
Mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoti vange vachikwana-kwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsira kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva, chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara, ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa wasa coach friend. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu, dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach munyori wemabhuku mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. pia ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matawiro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunhare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Pave nemaonero akasiyana-siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neutungamiri webato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana-siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMnangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyanzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyanzura.
Ndinowirira nachose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti papoliticians havafanira kuwanikwa vachienda papulpit. Saka vapapulpit vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu where their soul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when the politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa. Vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi. Inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite masloga. nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzira, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
Hongu, ndiri kutsigira zvekutaurwa naBishop Matinenga kuti dambudziko riri kuvatungamiri vemakereke vanobvuma kuunza mapolitikeni pamapopiti pavo, asi regaindewedzere mishitiko ivo mapolitikeni vacho vane dambudziko zvakare. Nazvino mapolitikeni vakawanikwa vachienda kunomira pakamberi pevanamati vachiita maslogan yavo vachitsvaga mavhoti, vari kutosvibisa kereke yaMwari, vari kusvibisa nzvimbo yaMwari sezvakaita Bheushaza marimwe shuro kuti pakanzi nhasi chaiye vaisiwa pachikero naMwari waero maboko apera akafa usiku ihwohwo. Saka vatungamiri vemapatiza pavari kuenda pamberi pemaungano vari kutotsvaga chituko kubva pamberi paMwari, vanotukwa naMwari. Then toenda pamubvunzo wamandibvunza kuti munozvipatsanura sei kana tiri kukereke tiri kuparidza shoko raMwari, zvakasiyana nekutsvaga mavhoti. Saka ndiwo mutsvako uripo.
Pastor Matinenga, munoti
Bishop Kanyenzura vataura zvakanaka, zvakanaka chaizvo chaizvo. Kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika. Matongerwo enyika tinoita sedunga munhu.
Bishop Kanyenzura, tipete chirongwa, munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika.
Tikatarisa mapurifishenzo vari kuya nezvipo, zvipo zvavo zviri kubva kuti ivo zvinotime mari dzere dziri kudiwa dzepo. Zvepatinoona kuti mumwe munhu ari kutorwa 205,000 for example, yabva kupi? Saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yaMwari. Imba yemwe yaMwari inofanira kumira yakazvimiriri.
Vanga vari Bishop Parekanyenzura vekereke yemirira yeJehovha Apostolic Faith Mission, uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ. Tiri kugamuchira ine mufaro muno muStudio 7 President vaChapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa, tiri vapenyu. Regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashvedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya uzounganane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo tichimboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei mutemo wekubata mari. Izvo tiri kutoziva kuti zvirikutonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tiri kudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinombera kutarisa zvanhasi, tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu tiri tichasvika hurumende yeZimbabwe hatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika ndipo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuziva kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo, saka inini ndiriwoto mugeto youth akabva kuChinoi. Tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopihwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato idzva?
Ya iyo na iyo inoda nguo ya kambo rebesa mbichana anifunga kina shoji nasi but tikatenga kucharisa iyo mabachacho iwa tukiona kutivangu wakuto chengita njimbo havasku shedza wame kutipa pinde wachishanda wese wachimbo teza kutipamwe uwe anima ideas ake anogo na kushanda isituoma adopta wakudangu chengita wachichika kuti pacha penetrate wa wanu wa nyowan saka sisi pataka zutenga kucharisa kuti aiwa tukiona kutivangu wame waruku side I yakarebe sasterek pamwe waruku conservative right wame waruku ku left isusu chapatati aiwa ngatika zile chinchiripa pa center chiripa kati kutivangu wese kwa pakati vakato wandisa kupura vari ku extreme left extreme right saka isusi ipamo ndo pataka tanga kuti aiwa ngatigadzire mtemo wedu we constitution ye DUZ kuti vari pakati vasina vasingaone nzvimbo iri ku one side kana iri kuzano kana iri dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati pe DUZ vachisangana ipapo isusi totora ma ideas anobva ku quest tichitarisa kuti nyika inovakwa sei because that is tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana vamwe ve dzimwe ma tribe vamwe ve religion vamwe isusi vane ganda rakambosiyana siyana but kuti Zimbabwe vanosangana pakati ne nawo ye DUZ ne constitution yedu
tichiona kuti muchangopindawo mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatoone makora anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe
tukutambira zvakanaka Sterek kwese kwa tuke nda kutipamba mnyike Zimbabwe wala kutofara kutituko shika tika enda wiko kumatibeland tika gamchiro shakanaka tika enda kumanikaland tika gamchiro shakanaka tika enda kumashingo tika famba shakanaka saka ipapo tukuto gamchiro shakanaka strike wana wala kutuwa shunju nyowani wala kutuona kuti ava wala kutuotamba vese even tika tanga taura nyeze ze mparlament chaimota ukumarizi zaka piwa zimuna Christmas ze 40,000 wana wachitamba kudaro Christmas wala kutuona kuti je politics je kudara wana wangu ramba rimo chichengita njimbo wala kutuwa shunju nyowani kuti jutanga kufamba kuti nyika itanga kufamba saka tukuto gamchiro shakanaka strike mzimbabu
pari nasi Chapman nyaye iri kunetsa muZimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe zvisiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera imi munoionawo sei nyaya
muzoya ka nyaya iyoyo chaitoziva kudhara kuti panga pane corruption muZimbabwe yakatowandisa stereke but andifunga kuti seMaZimbabwean ipapo patiri so tichisvika pama election aya pane nhau dzakawandisa stereks dze delimitation report chingatava voters roll ne dzimwe kubata zvokuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisi kushanda mutemo vanhu havasi kubatwa even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitoziva zikanwa kunzi vaito imom corruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichirama chikumbira maZimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe tinofanira kuita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvionekwa kwese kwese the whole world iri kutoona zviri kuitika muZimbabwe isusi macitizens tikasabatana tikataura kuti tada kuchinja nyika andifunga kuti tichogona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension tikataka kuti nyika haisi kuvakwa tikataka kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenge taura nyaya dzisirious tichipinda apa pamaelection
ndinongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu tivhare chirongo
atomuona pamberi tichinene basa even ma desk bios announced muna August tinoziva kuti isusi kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dze hope and opportunity and prosperity
tinotenda zvikuru nhasi manzwa mega kubva kuna va Robert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano pane penyuro yedu yestudio 7 muwashington DC Muchirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau zvakare Au Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kune dzikuru kuitwa goridhe munyika. Yeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufarisi maguva wose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusema ina Keino Kumedi Saidi.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Unominetwa ngikuqanjwa nje ngumuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubantu bamele. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngathi umelani imbali yakho yiphi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakala lonyaka.
Violence generally against political opponents yibo mnangagwa yibo abalokhu bephethe kuthi into enegama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadakwa wa-recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungelakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwethiwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thandayi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasenendisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, nomination process overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane kujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesa sisikhathi sokuthi abantu bebethaba bejabula ukubana mina ngoba ukunominethwa ngikuqanjwa nje ngumuntu oyedwa noma amabili noma abaningi kubantu bamele. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngathi umelani imbali yakho yiphi. Now my kweta kona kumtusia validetwa ngabantu laba bavela ku community yako. Now my kweta lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abasasinene.
Uhlelo lolu luzagcishwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazawukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu, lokho kwafundelwa ngulo ofuna ukuncintisa, njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulo hlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi. Kulabantu abafika inkulungwane ezimbili, 2000, abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende, njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu, 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda unomnetha lapho bone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethiko zombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe uMnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into leyo zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominate kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona, whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capability akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitho 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbudziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe uMnumzana Hubert Angel useqashe igqwetha uMnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhe lingakethulwa. U-Angel Lorikki Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubana uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefendwe against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi, ngomuntu othanda imali, okuthi ngithi umgaqo weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through MOA ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lokusela ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kuthiwe sengu-ambassador. Namhlanje uHubert Angel esiloko esingakakuzwisisi ukuthi kuthiwani ngabamqhathileyo ngoba phela uqhathiwe lowo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye bathine ngabo. Angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lokusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu ozethinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa so khona kuyasithengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Rushwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuba Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqhela ukuthi kukhona okuzenziwa ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi sicala selalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenze izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balihlela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhohlwa ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe, ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathole nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kazakutshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko wabakhona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe beyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi sikamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-arguments abe-court abeqondile.
Amagqwetha ka-Helen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe, kuliqiniso yini khonoko?
Ikhomishini ekaPresident Motlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public, njalo akula ninto into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitho labangani bakhe kabalaleli, ngitho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la Judicial Commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independent of the judiciary. Kodwa ke nga ekhona South Africa ongasuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Sengilethemba lokuthi umthethwandaba waseSouth Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza yena uhulumeni waseSouth Africa kanye nalabo abasekuthede nalesi sikhathi ezizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasanelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli bathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni kaformer president uMbaki. Kuthe izinto zibe zizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khonaphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala abantu abaningi abantu bakithi khonale awusela msebenzi we-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia nayo yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies semali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikeleze. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi abantu even i-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontlante liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa ikhomishini leyo.
Ngiyananzelela nomazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi nje neso kusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi umazala mbala wayefazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID into eyenziwa amakhiwa ama-Americans ama-Chinese yibo abazi ukuthi i-COVID yamani. But khonokwana yikho okuthe ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba mubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha ukhanyana
uvumelana
labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduka eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi ikhona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle umumo wama-economies movi, kodwa akulanto engaswelakala ukuthi yenzakale abantu masebethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni le-Khartoum okulakho ukutshotshozela odlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho likamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele-Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uTicheme Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphatha amandla zamabandla agoqela elezanu PF Citizens Coalition for Change lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla leCCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla leZanu PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. I-SADC mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-Electoral Observer Mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms i-SADC yarecommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungani zile ndijani. Okumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe how prepared are we endabeni bezezokhetho.
What is ingeni suba bomlethi? Baba mlethi uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngivuya la ngoba ukuthi kuza kusadwa thi lapha ngeZimbabwe. Ukuthi ngihlale sithi singabe sithi prepared ngani ngokhetho. Kuqathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC. So iFacet board ekhangela iZimbabwe singakhangela iWafrican Union siyazi ukusebenza khona. So kunjalo umama ukhuluma ngendaba yama electoral reform. Ama recommendations la njani olento layenza kudala. Kunjalo abantu we-TPC bakhona ku-parliament izinto kade kumele bezilungisise zona lezo kumele bezirengise kudibhete ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente. Not ukuthi sesiwunje sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukhuluma ngazo into lezo siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zi-raise before ukhetho kathesi sesithiphed ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi ngerizin yabe sengenjalo bengele ukuthi iphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengaziwe bethi hawu ukhetho lwalingoko-free and fair because isizathu ezekuthi sekuthi kwakungayimplimentanga lokhu yalokhu yalokhu yalokhu. So balazi inkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yenaleyo. I-SADC angeke kuye izosiyendela ama-reforms yena lawo. U-president usale ethishe yenzakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuswe ngabanikazi bakhe. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yena lawo ukuthi no akulungisise nxayabe ibona sokuthi no into leyo ingabagwenqa phambili. Okutho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawyers ze-parliament bengakusho lutho bezikholisela nje ezimoto ze-parliament bengakusho lutho. Now sokunje sekuphinda be-raise. So leso is just an excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa. Ikhetho elizayo upresident umele kuza wena ezani khetho endaweni.
Ye, what is ingeniso Shiriedenga? Mama, uyazwela la uyakhuluma lapho ba?
Ngiyabuza kwa-Freedom ukuthi yakhuluma. Ngiyabuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Bakhale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayizeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo thinathisi abanikazi bakhona kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election and iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 Observer Mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 lokho akusayenzwa. One, mina njengebandla le-PPC, ngabe ngumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngefana nalokho okuphuma ku-Hansard. Uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengoba. Khathesi loba nje kusayikudala siyakhumbula kusayi-MDC, kwabuya le gwalo, kwaphuma ugwalo okuthiwa yi-PAI, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe. Yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reforms. Zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi zabuya lesibhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-elections ama-electoral reforms. Zafaka njalo le-electoral amendment bill eyethu as i-PPC. So lokho okuthi i-PPC besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhulumi indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Into zama-electoral reforms like eshilo ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations lawana is-not mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho liso mnumzana Freedom Murechu, okubandla le-ZANU-PF, lo nkosikazi Ellen Shirye Denga, okubandla le-CCC, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Osomabhizimusi bakoBulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakoBulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidlileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, athi ukuthi uthenge $2 of the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esiku business ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rights wona akhwela nsuku zonke. Sithola ukubana even ne-USD forex siyayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhuliso sona sengiqeda ukusitsho samona ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zinani yathola 3, 4, 5 sihamba 3, 4, 5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda fit and abasileyo sithi kansi uyakwazi amapholisa aprotect indawo leso kulamapholisa angu-rank marshal kwapha lamasotsha angu-rank marshal azoprotecta indawo yabo ongakokuthi asikwazi nathi singathiwathawuthini la bafika bakuthi abafana bedriver bayindisa but bafaka basondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low is down, people abalamali moving, so I don't know ukuthi maybe ngxenye since we holiday maybe ngxenye yabisuma oro iyakhontinya kunjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 koBulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulokhu nzima, hhayi zomnotho ngani ziyala sibili.
Usomabhizimusi othengisa inyama koBulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje lathi saqalisa, so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungafika nje esisukini yasibuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand le-South Africa kumbe idola lemelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola lemelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola lemelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Saidi.